Ndinofunga kuti nemaonero edu kuti mafambiro esarudzo musi wesarudzo zvizhinji hazvo zvakafamba zvakanaka, asi sechitsidzo chatakangoita chekuti tinofanira kunge tichitarisa zvinoitika munguva yekunge sarudzo dzacho musi wekuti sarudzo dzisange dzaitika mazuva ari kumashure ayo, ndo anenge akatikoshera nekuti ndivo anoita kuti vanhu vagone kuzozviexpressa musi unenge uine sarudzo dzacho. Saka isusu ndo kunyanya kutaura kwedu kwatinenge tichiita, ende nemaonero edu zviri kuratidza kuti ndo patinofanira kuramba takaisa maziso edu kuti tione kuti zvii zvinoitika kana sarudzo dzacho musi wacho usati wasvika. Nekuti musi wesarudzo tinoona kuti kazhinji kacho kunenge kuine runyararo, zvinhu zvinofamba zvakanaka, asi tichitarisa kumashure kwacho ndo kwatinoona kuti ndo kunogona kunge kuine matambudziko mazhinji anosanganisira kumbunyikidzwa kwevanhu kuti vagone kuenda kumisangano, kupiwa kwevanhu zvinhu vachiudzwa zvekuti vafanira kunge vachizoita musi wesarudzo vachiita izvozvo murunyararo, asi tichitarisa kuti zvinenge zvaitika kumashure zvine chikuru chekuita nezvatinozoona zvinenge zvabuda musarudzo. Sarudzo zhinji dzingava dzekumaruwa, dzingava dzekumaguta, ndo mafambiro adzinoita kazhinji kacho.
Tanzwawo vebato reCCC vachichema-chema kuti vanhu vari kubatsirwa kuvhota vachiri vakawanda. Pangagadziriswa sei ipapo semaoni renyu?
Chatinotarisira kuona ndechekuti zvakafanana nekuti masvondo rapfuura iro riri, kuri kunzi kucabinet kwakaiswa proposal kana kuti kwakaiswa maprinciples kana kuti kwakaiswa bill rinotarisa kuti sarudzo dzingagadziriswa sei zichienda mberi, asi tinoona kuti zvakaiswa izvi hazvisi kukwanisa kukavha nyaya dzose kana kuti hazvisi kupa mukana wekuti tigone kugadzirisa nyaya idzodzo. Chekutanga chakaitika ndechekuti kubva muna 2008 pakanga pakazosainwa vatavombeki vachibatsira mukugadziriswa kwenyaya dzesarudzo muzimbabwe, vakabatsira kuti kana munhu achinge achida kubatsirwa patanga achiswa mitemo yemareforms akanga achiswa panguva iyoyo, ngaabatsirewo nemunhu waanoda. Asi tinoona kuti pane kakubatwa zvakashata kemunhu aanodiwa uye uye pakuti iwo wauchizopiwa kunzi waunoda ndeuyu. Saka zvinoreva izvo kuti munhu waunoda iwewo haasiriwo waunoda. Saka kureva kuti tinoda kuti tione kuti vanhu vanenge vachizobatsira vanhu ava anokwanisa kurimitwa here vanhu vaangabatsira, kuti pamwe angabatsira vaviri chete papoling station yese.
Vechidiki vashoma vari kuenda kunovhota pangagadziriswa sei awapa?
Kazhinji kacho takaona kuti kubva kare mabuying elections haakoke vanhu vakawanda kuti vange vachipinda musarudzo, asi chinotishungurudza sesangano ndechekuti vechidiki vanofanira kunge vaine chekutaura pamusoro pematongerwo enzvimbo dzavanogara, pamusoro pemafambisirwo ebasa munzvimbo dzavari. Saka kureva kuti vechidiki vanofanira kunge vaine chiyero chikuru chekunge vaine chekuita nesarudzo, kureva kuti zvatiri kuona zvichiitika izvi rinogona kunge ritori dambudziko. Kubva parejistration chaipo mukoma Blessing tinotoona kuti vechidiki vakawanda vacho havana kutorejista kuvhota, tichitarisa kuti population yedu kubva muna 2018 kusvika pari zvino tofanira kunge tine atleast 1.5 to atleast around 2 million young people that have turned 18, but vanhu ivava tichikuvaona rimufota zvoro pamwe dzimwe nguva tichazovaona kana kuchinge kwataurwa kunzi kwaane sarudzo vanenge vaane interest.